Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 15/2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weAfrican Union wapera nhasi kuEthiopia. Zvizvarwa zveAmerica zvoita mionero yakasiyana-siyana padano ravaDonald Trump rekumisa basa vanhu vakawanda mubazi reUSAID. Vashandi vehurumende vanoshandira kumaruwa vanoti havasi kufara nenzvimbo nezvivakwa mumatunhu avanoshandira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechimakumi matatu nesere weAfrican Union kana kuti 38th Ordinary Session of the African Union Summit wapera nhasi kuEthiopia. Musangano uyu wakaunganidza kwemazuva maviri vatungamiri venyika nehurumende dzemuAfrica, masangano akazvimirira uyewo vemakambani. Musangano wegore rino wanga uchibata nyaya dzinosanganisira kuwaniswa kwezvizvarwa zvemuAfrica. Muripo zvichitevera kudzvinyirirwa kwazvakamboitwa nevakambopamba Africa, unapwa nezvimwe. Mukuzeya nezvanga zvichiitika kuAddis Ababa, tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguvu kuti tinzwe maonero avo.
Ndinobvumirana zvakanyanya neAfrican Union kana ichiti inofanira kuripwa nekuda kweslavery necolonialism. Slavery imhosva huru yakaparwa against Africa nenyika dzekumawirira. Slavery yakaitika kubva kuna 1500 kusvika kuma 1860. Makore anodarika mazana matatu nemakumi matanhatu. Neanoraudzira vanhu vemuAfrica vachimbunyikidzwa vachiendeswa kuCaribbean kunorima maplantations. Zvakasiya Africa iri very weak. So munoona kuti nyika dzakaita seIsrael dzakaurayirwa vanhu naHitler panguva yeHolocaust yakaitika paWorld War II.
Asi dzimwe nyika tinonzwa wani kuti dzakabhadharwawo mari dzakawanda kusvika pari nhasi.
Germany yaripa, ndofunga mari yabhadhara kuIsrael inodarika $80 billion yekuripa mhosva dzakaparwa naHitler kuti makaponderwa vanhu venyu, mukambunyikidzwa, mukaitwa sei. Saka tiri kuti tine urombo nezvatakaita. Saka handiuni paine chikonzero chekuti Africa haifaniri kuripwa nekuda kwezvizvarwa zvayo zvinodarika 13 million zvakapambwa vakaenda kuCaribbean.
Saka muri kuti here Africa chete ndiyo ine nyika dzisati dzabhadharwa?
Africa ndiyo yega yandoziva yakapambirwa vanhu 13 million pamusoro pezvo ikakolonizwa ikasapiwa rubatsiro rwekuti ikwanisewo kupora kubva ku more than 500 years dzekupambwa vanhu nekupambwa pfuma nekutongwa nevabva kure.
Pane here zvamungapese mienzaniso muzuva ranhasi kuti zvakati nezvakati zvakakonzerwa neutapwa ihwohwo hunotaurwa nezvahwohwo?
Tikatarisa nzvimbo dzakaita seGreat Zimbabwe Ruins wana kamiru inzwaya. Vano tiratidza kuti slavery isati yaitika. Afrika yanga ichiita zvinhu mashura nezviratidzo. Zvinoratidza kuti pakatove nema civilizations anga aripo. Zvinoratidza kuti panga paine ma kingdom anga akabatana. Yakaita sana Mtapa State. Yokuti yaishika kuIndian Ocean. Zvinoratidza vanhu vanga vaine organization yemhando yepamusoro-soro. Zvese zvakakanganiswa neslavery necolonialism. Politics chaidzo dzanga dzirimo muAfrika dzakakanganiswa neslavery. Saka vanofanira kuti vazvinzwisise izvozvo kuti humwe hurwere hwatinahwo hwegovernance hwokushayiwa utungamiri nhamo nzara. Zvese izvi zvakakonzerwa nekuti pakatorwa pakapambwa vanhu. Afrika yakasara isina utungamiri, yakasara pasina succession yemageneration. Tine yatingati a lost generation. Vechidiki vakapambwa vese vakaenda. Saka nyaya iyi inofanira kuti itaurwe, irabe ichitaurwa kusvika yanzwikwa.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguvu vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Nengo dzeDemocratic Party muAmerica dzakati nechitatu svondo rino, mutemo wakasainwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump wekumisa rubatsiro rwekunze kweAmerica unogona kukanganisa zvachose kuchengetedzeka kweAmerica nekuchidzana kwayo nedzimwe nyika. Asi vatsigiri veRepublican Party vanoti kuongororwa kweUS Agency for International Development chirongwa chakakosha mukurwisa uori neutsotsi muhurumende yeAmerica. Makambani anoshanda neUSAID muAmerica pamwe nemasangano akazvimirira oga anoti kumiswa kwerubatsiro kuburikidza nebazi reUSAID munongedzo wekutonga nedemo kuri kuitwa navaTrump uko kusiri pamutemo. Vamwe vanonzi vakakwira kumatare vachiedza kumisa izvi. Asi Republican Party inoti vaTrump vari kungoshandisa masimba avo ari mukodzero yavo semutungamiri wenyika. Vashandi vehurumende vanoshandira kumaruwa vanoti havasi kufara nenzvimbo dzavanoshandira, zvivakwa zvavanoshandira, pavanogara pamwe nemidziyo yavanoshandisa. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vashandi vakawanda vehurumende vanoti kushaya zvikwanisiro zvekushandisa kunoita kuti vasaite basa ravo nemazvo. Mumwe mukoti wepakliniki yekumakonde mudunhu reMashonaland West asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, anoti zvakaoma kushanda pasina mishonga yakakwana.
Tiri kushanda zvedu asi zvakaoma nokuti hapana mishonga nemapiritsi ekupa varwere. Vanhu vanouya vaine tarisiro yekurapa.
Mukoti uyu anoti zvinorwadza kuona vanhu vachifa nepamusana pekushaya mishonga mumakliniki ari munharaunda dzavo.
Varwere vanogona kufa wakavatarisa nokuti mishonga panenge pasina, asi muchiziva kuti vaigona kurarama dai vapiwa mishonga.
Mumwe mudzidzisi wekumberengwa mudunhu reMasvingo vaPeter Machenjere vanoti dzimba dzavanogara hadzina kupfirirwa zvakanaka zvekuti nguva ino yekunaya mvura inopinda mumba uye muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakaita semachoko nemabhuku. VaMachenjere vanoti kushayikwa kwezvikwanisiro kunoita kuti vana vanodzidza kumaruwa vakundikane zvakanyanya mubvunzo dzavo kana zvichienzaniswa nevanodzidza kumadhorobha nemaguta.
Ndere dzimba dzekugara dzevarairidzi. Zvikoro zvizhinji zvokumaruwa zvine dzimba dzakare kare dzakavakwa kuma1980s dzisingachaenderani nezviriko mazuva ano, uye vanogara vakawanda paimba imwe chete vachisheya imba imwe chete, mhuri mbiri kana nhatu dzichisheya imba imwe chete.
Mumwe mudhumeni wekuhurungwe mudunhu reMashonaland West ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Bima anoti vane dambudziko repekugara zvekuti vamwe vavo vave kutogara kumadhorobha vachienda kwavanoshandira zuva rega rega, zvavanoti hazvina kunaka sezvo vachipedza nguva yaka vakawanda vachifamba kuenda nekudzoka kubasa. Muchungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti kutoendeswa kunoshanda kumaruwa kwevadzidzisi kunotorwa sekuranga sezvo magariro nemashandiro acho akaoma zvikuru. VaMasaraure vanoti vadzidzisi vanofamba nzendo refu kunokwira michovha kuenda kudhorobha riri pedyo uye makiriniki haana mishonga uye dzidzo yakanaka panenge pasina zvekuti havadi kuti vana vavo vadzidze pavanenge vachidzidzisa.
Maservices chaiwa hawanika akaita sehealth care nezvimwe, mwana wako kuchaiwa kuti adzidzise pachikoro paunongoti adzidze pachikoro paunongochidzidzisa haudi, because unotoona kuti hamuna kudzidzisa kwamuri kuita, muri kutobika mahumbwe chaiwo.
VaMasaraure vanoti hurumende inofanirwa kupa imwe mari yepamusoro kuvadzidzisi vekumaruwa kuitira kuti vakawanda vade kuenda kunoshandira kumaruwa.
Tirikuti kana tiine package yatokwanisa kupa inosanganisira kamuhoro kanokwezva vanhu kuti vauye kuzoshandirako nekuvachengetedzako, tinozoona kune dzimwe nyika kunana Mexico nedzimwe, kana uchiendeswa kunzvimbo dziri remote vane mari yavanokupa yeretention and attraction yekuti vanhu vanotorwira kunodzidzisa kunzvimbo dzakasara idzodzo.
Muchungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti vadzidzisi vekumaruwa vane matambudziko epekugara uye nzvimbo dzavanoshandira hadzina magetsi nemvura.
Dzimba dzavanogara hadzina kuti tasa, muchirungu anongodzi mahovels.
Mutauri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association vaGodwill Taderera vanoti mabhuku ekuti varayiridzi vashandise hakuna, zvinoita kuti vana vanopasa vave vashoma zvakanyanya kumaruwa sezvinoratidzwa nezvinobuda pabvunzo makore ose.
Kana takanangana nekumaruwa, mabhuku chaiwo ekuti varayiridzi vashandise anenge ari mashoma.
Munyori mubazi riri muhofisi yemutungamiri wenyika rinoona nezvebudiriro rematunhu kana kuti Secretary of Presidential Affairs and Devolution vatafadzwa muguti vanoti hurumende iri kukurudzira makanzuru kuti vagadzirise zvikoro nemakiriniki kubva pamari dzebudiriro kana kuti devolution funds dzinobva kuhurumende. Kunyange zvikoro nemakiriniki zvakasaririra kumaruwa, bazi rinoona nezvekuverengwa kwevanhu rinoti vanhu vakawanda vanosvika zvikamu 60 nezvisere kubva muzana vanogara kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimusi wechidzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe asi chiri kugara muCanada, amai Sharon Njobo. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Tipeiwo nhoroondo yekuti imi makapinda sei munyaya yezvemabhizimusi aya kuti imi muite mabhizimusi kumusha, imi muri ikoko kuCanada.
Ndini muridzi wekampani inonzi Firestarter Ideas neimwe inonzi Colony Sense. Ndichishanda ndiri ku Toronto uyezve kuZimbabwe muHarare. Business rakanaka ibusiness rinosolva maproblem. Panguva yakafura ndaiti every time pandinoenda kuZimbabwe ndaiunzira vanhu magifts emaperfume. Ndakaona kuti vanhu vekuZimbabwe vanofarira zvemaperfume. Saka ndakatanga kumatengesa. And then pa Facebook pane magroups andiri. Ndakasangana nemadzimai matatu vange vachitsvaga munhu wekushare naye shop. Ndakataura nemadzimai andikaita munhu wechi4 tichishare shop muHarare. And then after 1 year, because ndandane makustomer, ndane masales angu, ndakabva, ndakaoneka pane group riyandikati, aiwa ndakuda kumira chindega. And then pa group iroro, ndakaita relationship yakanaka nemadzimai iwaya. Zvekuti vanogona futi kunditarisira pandinoita interviews. Kana chitsvaga munhu wekundishandira ivo vanenge vakatarisana nemunhu on the ground inini ndichiita iri video call. Ndosaka ndataura zvekushandisa technology. Saka first ndakasangana nevanhu ava paFacebook ndikatarisa maprofile avo ndikaona kuti vanhu vari right.
Chii chamungati chinofanirwa kuitwa nevanoda kuita mabhizimusi aya?
Tinoshandisa WhatsApp mavideo call kuita mainterview. And then pakureporta kuita store kune zvese zvese tinoshandisa WhatsApp nevanhu vanoshanda. Tinoshandisa uyezve mavideo call nema point of sale. Saka technology iriko inobatsira kuti tishande tiri kunze kwenyika tine mabhizimusi muZimbabwe. And then also mindset, mafungiro ako semunhu, unofunga sei nezvebusiness. Kana uchitsvaga munhu wekukushandira, unotsvaga munhu anogona basa here, unotsvaga munhu anozogona kutaura nemacustomers ako, anonyatsonzwisisa vision nedream yako. Mistake inoitwa nevanhu vakawanda, kutsvaga hama au kutsvaga munhu wavanenge vasiri kuda kubhadhara. But the first thing is respect a business rako. Ndokuti vamwe vanhu vari respect.
Vamwe vanoti mbudzi inodya payakasungirwa. Hazvizoitika here izvi kuti imi mune business riri kuZimbabwe asi muri kuCanada?
Ndabotaura nezvema systems. Ma systems zvinoreva kuti nzira dzekushanda dzakamira sei. Sezva munoziva kuti kuZimbabwe kunyanya tinoshanda necash. Saka hatina mabank account, zvinhu zvakangodaro daro. Saka ipapapo pakuronga kuti kana mari yatengeswa zuva iroro inofambiswa sei, ndo zvinhu zvaunofanirwa kunge watogadzirisa sabusiness person. Uchiziya kuti achauya kuzotora mari ndiani, anenge achiitora achienda nayo kupi. Muaccounting vanoti kuseparata maduties. Kuti munhu anotengesa, munhu anobata mari asiri yemunhu anozoenda kunoibheka nezvinhu zvakangodaro daro. Saka izvozvo ndozvimwe zvatakadzidza kunoku kunze kwenyika. Takutozviapplya nezvemacustomer service, zvimwe ndinoita marketing inini. Saka unozoona kuti macustomer mamwe anoenda kushop anenge atobva nekwandiri. Saka ndinenge ndichitoziva kuti kune munhu akati achaenda kunotenga. Ne social media avanhu vanotaura kuti ndaenda kwakati ndabatwa nenzira yakati, ndaenda kwakati ndatenga nemari yakati. Saka pane zvinhu zvaunoona zvaunoisa in place zvinokubatsira kuti uzive kuti business riri kufamba nemazvo here kana kuti pane chisiri kuitika. Nekutaura nevanhu vanokushandira very straightforward, kuvapa feedback kuti apa dai magadzirisa muchidai, apa dai magadzirisa muchidai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Iko zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu.
anokunzira chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa uwandu hunonzi hwakaburiswa hwekurambana kwakaita vanhu mugore ra 2024 uwo hunonzi hwakakwira nezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 49% zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vakarambana muna 2023. Izvi zvinonzi zviri kubva munyaya dzakabatwa nematare mugore ra 2024. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata mukuru wesangano revarume Svinurai Vhukani Madhodha vatemba Nzou Nhenda.
Isi tinoti zvinosuwisa asi tinongori nekushushikana kwekuti mastatistics akadai haanyatsoburitsa pachena chaizvo zviri kuitika. Kuti munoona kuti ma statistics ari kutorwa kuma court ende zvichireva kuti tiri kutarisa ma registered civil marriages chete, asi mukatarisa aya tinoti pachivanhu wanano dzechivanhu ma customary marriages asiri registered, anoti kana akuputswa kana kupusika haiende kumatare edzimhosva dzakafanana na high court. Munoona kuti namba iyoyo yakakurisisa zvakanyanya zvekuti statistics dziri kuburitswa idzi dzinotori shoma zvikuru. Kana takatarisa wanano chaidzo dziri kuputsika muZimbabwe, kana dzakaputsika muZimbabwe mugore ra 2024.
Saka pangaitwa sei hapa vanzo nhenda?
Panotoda kushinga kuti toita sei kuitira kuti wanano idzi kana tichinge tadzipinda tive tinodzichengetedza dzirarame dzichienda kumberi tiri murufaro, musina kumbunyikidzana, musina mhirizhonga, tichitira kuti nyika dzedu dzienderere mberi dzakatakurwa kana kuti dzakatsigirwa kana kuti hwaro hwacho huri pawanano, dzinoita kuti ramangwana revana vedu neutungamiriri hwamangwana hunge huchionekwa hwakasimba uye hune mufaro.
Zvinhu zvamunofunga kuti zviri kukonzera kuputsika kwemichato yosei?
Vakandamiri, zvikonzero zvakati wandei zviri kukonzeresa kuti wanano idzi dziputsike kana kuti tizopinda musarudzo yekuti wanano yedu haina kwairi kuenda ngatipwanye. Asi mukatarisa tsvakurudzo dzakaitwa kubva kare dzanga dzakanyanyobata zvinhu zviviri zvairatidza kuti ndo zvanga zvichikonzeresa kuputsika kwewanano idzi atinoti madivorces. Chekutanga yanga iri nyaya yavanoti infidelity, kusavimbika muwanano, yekuti umwe anenge achiita kumbomumba kumbokunze, yanga iri panamba 1. Ichiratidza kuti wanano zhinji dzanga dziri kuputsika naizvozvo. Chatisingakwanisi kuziva ndechekuti mukusavimbika uku zvaireva kuti unenge usade mumwe wako here, bhozi tsvakurudze dzidza dzisingaburitse izvozvo, kuti unenge usade mumwe wako here kana kuti unongori neruchiva asi mumwe wako chimuda womboda kuravira zvekunze. Saka zvikonzere izvozvo zvanga zvisingapiwe, asi kungoti kusavimbika ikoko kwanga kuchikonzera. Chechipiri chaibuda mutsvakurudzo yanga iri nyaya yekutambudzika, nyaya yenhamo yatinoti poverty, yekuti vanhu vaizosvika mukuda kunotsvaga chouviri kana kuti chaasingawani muwanano yake akunochitsvaga kukonze, zvinozokonzeresa kuti ange akusavimbika kune mumwe wake, kune mudiwa wake. Wanano pakadaro yaiputsika. Asi isusu tichirarama iko zvino tiri kuona kuti kwave nechimwe chikonzero chavepo chakukonzeresa kuti wanano idzi dzirambe dzichiputsika. Pane yataa kuti globalization, kana kuti the world has become a global village, kuti pasi rese raakuita sedunhu rimwe chete. Pane tsika dzaakusangana dzichidhailutana dzichiita kuti vamwe vanhu vazosara vasina yavo yavanoti tsika iyi. Kwave netsika imwe chete pasi rose. Munoona kuti kunyika dzakabudirira vanotokudzira kuti kana manetsa anarambanai, werezi kunyika dzedu dzekunokunana Africa nedzimwe nyika dzakatisarirei taikurudzira kubva makare edu kuti wanzi vanhu vachinge vawanana vanofanira kushingirira matambudziko anoonekwa muwanano, of which izvozvo zveglobalization, izvozvo zvetsika idzi dzasangana sangana kana kuita imwe chete dzakuzokunda dziya dzataive nadzo esikudhara dzaikurudzira kuti wanano munogadzirisana munenge muine patience munenge muine rudo muchigadzirisana kuti muende mberi
manga makateerera kumukuru wesangano revarume svinurai vhukani madhodha vatemba nzounenda muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya tsika yekudzurwa kwedzimba dzakavakwa nemapango nemadhaka dzichinyorwa zvidavado zvakasiyana-siyana inonzi yave kuita ichipera nekuda kwekushanduka kuri kuita tsika nemagariro asi vakawanda vanokurudzirwa kuramba vachichengetedza tsika dzechinyakare munharaunda dzavagere mutori wedu wenhau Passmore Ndlovu anoti panyaya inotevera
tsika yekunakurudza dzimba dzichinyorwa zvakasiyana-siyana zvichienderana netsika nemagariro evanhu vemunharaunda inoitwa nemarudzi akasiyana-siyana uye zvidavado zvacho zvinotaura tsika nemagariro evanhu vemunzvimbo idzi nekusiyana kwadzo munyika mugari wekumaruwa ekuticha dya mudunhu rechikombedzi amai mazhata vanoti muchishona kudzura dzimba zvakakosha zvikuru vanoti madzimai akawanda mudunhu ravo vachiri kuita izvi asi zvave zvishoma nekuda kwedzimba dzechizvino zvino dzave kuvakwa kumaruwa asi vakati izvi hazvireve kuti vave kusiya chinyakare chavo
tino dzimba dzedu dzatinodzura tichiri kudzura asi iko zvino zvava zvishoma nekuda kwekuti vanhu vakuvaka dzimbabwe dzimwe dziri nani dzisani dzichadzurwa asi chinyakare chedu hatisi kuchirasha
mukuru wesangano recenter for cultural development initiatives kuchiredzi uye vari nhengo yebhodhi renational arts council of zimbabwe vaherbert pikela vanotsanangura zvakakoshera kudzurwa kwedzimba kurudzi rwechitsonga runowanikwa mudunhu rechiredzi
kazhinji tikatarisa zvavanopenda muchaona kuti kazhinji pending yavo pattern yavo inotaridza mwoyo vanhu vechitsonga vanozikanwa sevanhu vane rudo sevanhu vanoda kuyanana sevanhu vanoda kuvaka nokudaro mwoyo pamapendings edzimba unotaridza rudo unotaridza munhu pauzima kuti munhu akamira sei mweya wake system yake zvese ndozvakamirirwa nemwoyo
vanongura nezvemitambo tsika nemagariro vakazvimirira vachidzidzisawo zvemitambo paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti kupenda dzimba kubvira makare kare kwaibatsira marudzi ose kuchengetedza chinyakare chavo vakati zvinorwadza kuti tsika iyi yave kumedzwa neupenyu hwechizvino zvino
aitibatsira kwazvo sevanhu nekuti aiita kuti titaridze kuti tiri vanhu vane pfungwa dzavo neunhu hwavo netsika dzavo zvaitibatsira kuchengetedza tsika dzedu makatarisa sechevron shape
vachipa pfungwa dzavo pakusimbaradza chinyakare netsika yekudzurwa kwedzimba iyi vadzobo vanoti zvakakosha kuti nzvimbo dzinochengetedza tsika nemagariro edu kana kuti macultural villages dzivandudzwe senzira yekuchengetedza nhoroondo
macultural villages auya zvakanaka nekuti ava kugadzira mahatsi iwaya akanyorwa dzimba dzedenderwa dzinenge dzakanyorwa zvinyorwa zvedu zvepasi chigare kuitira kuti tirambe tiine rangaridzo yetsika dzedu neunhu hwedu nemagariro edu zvataiita
mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo tsika nemagariro Dr. Bigisa Mwanda vanoti tsika yekudzura dzimba yaishongedza misha uye kuchengetedza zvivakwa zvavo vakati itsika inofanirwa kuramba ichicherechedzwa
zvaiipa chimiro chekuti mumba umu mashongedzeka asizve chimwe chaitirwa kudzura mumba makare kare edu ingave ndoye kana chii chaishandiswa zvaiitwa kuti izvo tumwe tumbuyu netupuka tunone kwa mudzimba tusaonekwe.
Micherechedzo inowanzoburitswa pakudzurwa kwedzimba inosanganisira moyo, chidavado chechevron pattern kana muka. Kudzurwa kwedzimba uku kunoshandiswawo kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika senzira yekukwezva vashanyi vekunze nemuno. Nzvimbo zhinji kunyanya dzinochengetwa muka dzesango dzakaita segona reshow dzinoshanyirwa nevanhu vakawanda avo vanofarirawo kushanyira misha inochengetedzwa chinyakare kana kuti macultural villages vachiona zvidavado zvekudzurwa kwedzimba idzi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 Nhlolanja 2025 ngotabo kaNcube. Endabeni zethu namhlanje, abakubandla lezanu PFATA kumelanga bethuselwe abaphikisa ukuba uMongameli Masamnanga kwaqhubekeza embusweni kungafika umnyaka ka 2028. Abaphikisa bathi kuyethusa ukuxokozela okukubandla lezanu PFATA. Zikhala ngendlala lokuswelakala kwemisebenzi zakhamizi zeMathebeleland North. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sebesethuselwa abanye abakubandla lezanu PF abaphikisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke sembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okuzagqitshwa umbuso wakhe. Abafuna ukuba aqhubeke esembusweni bathi abakuphikisayo lokhu ngabasekelwa ngabazonda uhulumende kaMnangagwa. Abaphikisa ukuthi uMnangagwa aqhubeke esembusweni bathi sebesesaba ukuthi bengasuselwa amanqe ngabasekeli bakamongameli. Ukuhlezela lolu daba sixoxele nomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezanu PF, othi udaba lolu luzabanjwa ngemfanelo libandla lakhe.
Kuzaphetha kulungile. Ibandla lezanu PF ungabuyela emuva le. Uningi lapho abantu abasuke baba lokuxabana langesikhathi sokuthi kudingwa leli lizwe kwaba lezinto eziningi-ningi. Akhumbula ukuphuma kwesipa kusiba nalokhu nalokuyana, kusekuwomgagawo kusiba lokhu nalokuyana, kusa kuze kuzofika lakhathi esikungani sasayifika la ndayo le ndabeni okuthi kube le-unity. Kodwa ekugcineni abantu babehlala phansi bakhulumisane balungise izinto zangkhona. Ngaleyo ndlela thina kubandla lezampilo sawantuloli kuthi yintuthu ethunqayo uzafanele ukuthi lungiswe. Nxa kulezikhuni ezizwe ezibangela intuthu le khona, uzabonakala ukuthi zilungiswa kanjani lezi nkuni ukuthi zingakhiphi intuthu. Ibandla lezanu PF ngeke lidileke. Unganikinika ukuthi nithini kodwa kulungiseka. Indlela phambili izabe ikhona, kuzavuka konke kulungile. Labo labo geza abantu asebebangani ngawo seze bagcine labo sebekuzwisisa. Ugcine vele izanu PF imuva isiya phambili. Izanu PF basebebandle lapho kuzuka lidileke layo. Kena zokhalele ukuthi kuzalungiseka konke kolo. Abantu abamanga, abantu abathulanga, lamaplanisi awezwa lokhu ngakomlalazi nako siyakuzwa. Kodwa iqiniso ekhona ukuthi kusasa kumbe amalanga abuyayo abantu bazakhuluma babe munye ekucabangeni kwabo.
Kodwa kusoze kube nokuchitheka kwegazi yini, baba Nkomo?
So siyangukuthi nxa singayekelela izinkulumo ngendlela uhulumende nakhuluma ngayo, ukuchitha kwegazi angeke kube khona nxa kungela abathotshozelayo. Kodwa esikubona thina ngendlela yokuthi khona lilizwe ngezombangazwe ukukhulumisane, ibandla lezanu PF likholwa kakhulu ekukhulumisaneni ukuthi abantu bazakhuluma kungela ukuchitha kwegazi indaba lezi zilungiswe ngendlela efaneleyo. Nxa kufanele ukuthi kubandla lezanu PF kube nabantu ababalelwa i-constitution batshela ukuthi lapha nalo kuhamba kanye ndozazuyeqe umthetho wenambana laphana, yikho khona okuyalokukhona. Kodwa usezekudinizeibala Oza suma la ise tata iskali selisa umunu. Uya lukubanga wanzeri. Uwa tuwa suma utina wanibazi wa kritika. Uya lukubanga.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseGwanda. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele.
Ukuxokozela kubandla leZANU PF kuvele kuyindabuko yabo. Kuhlala ukuxokozela ikubona lelizwe abaliphetheyo lilokuxokozela yonke into nje imimanzonzo kuyinetha yabo. Kodwa lapho esikhona ngendaba zabogeza lokuthi umnanga akahambi ngibona kuza chitheka igazi kuza botshwa abantu ngoba siyazi ilevu ye intolerance abalayo ngama views abanye abantu abangavumelani lapho ezinsukwini nje njengoba sesibonele ezincwadi ezisecurity zamapholisa sebethi badinga ogeza kuzathuliswa njengoba sike sazwa ngaphambilini ubabu Nkomo ethi izikhuni ezithunqisa intuthu bazabona benzeni ngazo indlela vele abadila ngayo ukuthi laba bathunqisa intuthu bayabakhipha babaphihlize so yikho kuzenzakala mhlawumbe size siyefika ekupheleni komnyaka kuzabe kuyikuthuluthulu kuyisisana sana
ye kodwa kuzokuchitheka igazi yini baba Mlalazi
njona ngichilo kuvele kuyindabuko yabo abantu bezana uPF ukuchitha igazi kusukela empini babebulalana ngaphakathi sadla nxa sisithethe uzibuse ba bulala abantu ngegugrawundi sasuka konke ngabomramba tswina la ngesikhathi sokuqala kobhosi nge 2000 belokhu bechitha igazi angiboni isizathu sokuthi bangalichithi manje ngenxa yokubana kuvele kuyinetha yabo ukuthi basebenzise udlame ukusolvena ama-political problems.
Kodwa lolu dlame lungalungisa konoku ke kubahluphayo.
Udlame awuzakele ulungise lutho ngoba nantu ilizwe lifile ngenxa yodlame abalusebenzisayo izikhathi zonke. So ukuze badile ngama-problems abo abana bayavumela abantu bana babe lama-freedoms. Ama-freedoms alotshwe kusisekelo sombuso saseZimbabwe, not isisekelo sombuso weZANU PF. Bangavumela abantu ukuthi bakhulume njalo bavumele le abayibiza bethi tolerance ukutolerate ukuthi omunye umuntu uprefer ukukhuluma ngohlobo oluthile omunye uprefer ukuhamba ngendlela ethile bangavele bakuvumele lokho yikho kuzasolva iproblem ekuzana uPF le problem eselizweni jikelele kodwa kamboni bekwenza lokho ngoba
lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Vakhathazekile abantu abaningi emathebeleni North ababhekane lobunzima obumangalisayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi, indlala enkulu lokuhlupha kwenyamazana zendle osekuchiya abanye babo bengasela zifuyo. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Omunye obhekane lenhlupho lezi ngumnumzana Steven Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange uthi impilo elukhuni emavinkilini osomabhizimisi benza santando. Nanku lo mkhathi kamdlala iqhubeka isidla ubhedu.
Singilimile ingadini ngale iservation okuyimbili. Akukha lokhu kwelelanga ngenxa yomakhelwane enginike owomgani wempuphu. Idlulile lelo la. Elakusasa akwazi. Abe khona abanzweleyo ngokusedrobheni emphasele ku-10 kg. Sesidla kanye ngelanga njengenjendalo.
Unkosikazi Catherine Ncube wesigabeni semkhayeni uthi uhlupho lukaNdlovu kasilwakhe yedwa emaphandleni. Lokhu kungezwa njalo yikuba abasakhulayo kabananzi yabazali. Uthi sebephila ngokuphathisana njengabadala.
Isidakamizwa sodwa ngontshengu ngombanje. Engayitholi imali vele sesiyakhona sekhuhlangene ngomzali wakhe kodwa mina nxa kulomunye othi ngathi hayi mntanami lokho engithi nako kuyi $5 ngingathenga akumakhelwane meshe ngalale ngendlala mana lami njani ngishiyele khona kunjani esikhona sishiye kuze sithi sinjani sithole ukuphila.
Ukansila weka chechete umnumzana Given Moyo uthi ukudla ukuholiswa izakhamizi nguhulumende kakunganani njalo kakubuye inyanga zonke. Okwamanje izakhamizi zihola ingqoloyi kodwa uMoyo uthi abanengi iyabehlula.
Uhulumende ngezindlu kanika abantu istable food, stable diet. Abanika amabele banike lokho kwengqoloyi kufana lokuthi uzondlahlela nje into engeke ngiyidle. Into engeke ngizwisise ongeke uyidle wena kodwa wena uma nginike so ebunganikanga uzolahlela nje. So uhulumende kanika abantu ukudla kulomsoco abantu kathi sabaningi laba bathi asisayi ema-toilet so silama incidents abantu kathi amna ngisayi toilet sokungisongela.
Phezu kwendlala lokugugudeka komnotho umnumzana Jeffrey Banda wenkayi yena ukhala ngenyamazana zendle ezibulala izifuyo.
Amakanga asiqedela imbuzi, asiqedela inkukhu, ngenkukhu inasezi sibuya sibili azongena lasemakhaya. Ukuthi inkukhu ube lazo sokusibanzima, sokumele ube le plan lokuthi inkukhu lezi uyazakhela isilugu, sihlale phakathi singasaphumphana. Ikukudumbu ngaba la inkukhu, manje lakho ukuthi uyifake phakathi kwesilugu ungelakudla uzayinikana. Kuba nzima kwanti nxa iphandle iyakwanisa ukuthi ibhotabhotela izidobhadobhele lapha lalapha. Sikhuluma nje ezinye vele izilugu eminye imizi kakula nkukhu ngenxa yamakhanga.
Unkosikazi Sitshengisiwe Sibanda uthi besaba ukuba indlala kayisoze iphele esigabeni senkayi.
Emasimini kuyasha vele kukhanganiza laminyaka ozayo kuyabe kuyindlala futhi ayindlala ikhulu kakhulu shem ikhulu.
EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukunganikuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidipho seziyisitshiyagalombili 7,7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Programme ithi abantu abaningi bayalamba eZimbabwe lo nyaka njalo ithi idinga imali efika phose izigidi ezilikhulu lamashumi amane 138 million yokuthengela abalambayo ukudla. Umholi wesabelo seMathebelele North umnumzana Richard Moyo uthi kuzamiswa kunyangezayo ukuholiswa kwabantu ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kulandela ukutshintshana izibotshwa okuphumeleleyo phakathi kwele Russia lele Melika, umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usungule uhlelo lokukhulumisana ngolwesithathu ngenhloso yokumisa impi e-Ukraine. Ukhulume ecingweni lomkhokheli wele Russia njalo wathumela umsekeli wakhe ukuthi ayehlangana lomkhokheli wele Ukraine. Umongameli Donald Trump wethule ukufuna ilizwe lakhe ukuze liqhubeke lisekelele Ukraine ngesikhathi eqala uhlelo lwakhe lokuzama ukumisa impi esile minyaka efika phose emithathu iqalile e-Ukraine.
So we're getting security on our money. We're going to have it secured by they have rare earth and they have oil and gas and they have a lot of other things and we're asking for security in our money.
Sizavikela imali yethu. Sizayivikela. Balomhlabathi otshiyanelo wezinye indawo njalo balamafutha igasi lokunye okutshiyeneyo. Sicela ukuthi imali yethu ivikeleke njalo sebekuvumile lokho. Ele Ukraine selikuvumile lokho.
I-Congress yavuma ukuthi le Ukraine lisekelwe ngemali efika ku $183 billion ukusukela ngoNhlolanja ka-2022 njalo imibiko ekhona iveza ukuthi sekusele imali efika ku $40 billion eyokuphathisa ele Ukraine. Amazwi ka-Trump ethulwe kulandela ukukhulumisana labakhokheli bele Russia kanye labe Ukraine. Umongameli weUkraine umnumzana Zelensky uthe bakhulume okwesikhathi eside lo Trump. Esemhlanganweni ngolwesithathu lomphathi intambo wezemali eMelika uZelensky uthe ilizwe lakhe lizavuma isivumelano sokuthula esilivumela ukuthi lingene kumanyano weNATO njalo lihlale livikelekile.
And I ask President Trump to give us these security guarantees to help Ukraine, to strengthen us.
Ngicela njalo uMongameli Trump ukuthi aphathise ele Ukraine liqine. Kumele sixoxe njalo le-Europe ngoba kumele sibe lebutho elikhulu. Imali zethu ziyasilela okwakathesi kodwa esikufunayo yikuba lebutho eliqinileyo futhi elithola indleko zonke. Lokhu yikho esikufunayo ukuze sivikeleke.
uTrump uthe uzaqhuba umhlangano nomongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin eSaudi Arabia kusikhatshana esilandelayo. Uveze ithemba lokuthi isinqumo seMoscow esokuvuma ukukhulula umbalisi weLemelika uMark Fogel ukuze eLemelika likhulule esinye isizalwane seRussia kungaphendla indlela yokukhulumisana ukumisa impi. Isikhulumeli sesigodlo seRussia seKremlin sikhulume ngokukhululwa kwababili laba.
Naturally, such agreements are preceded by very, very meticulous negotiating work.
Izivumelwano lezi ziba khona ngemva kokukhulumisana njalo azingeke zihle zilethe inguquko enkulu, kodwa zipha ithuba lokuthi amazwe amabili la ebumbe ubudlelwano obulakho ukuba lokwethembana.
Udaba lolu loqoqwe ngu-Anita Powell lalothulela yimi uDaba kaNcube oweStudio 7. Okwakhathesi siye kuGibbs Dube esethulela uhlelo lwabomama.
Kusigaba sabesifazana namhla ngixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ungukhansela khona ngaleke ePhilabhusi. Lapha ngilizwa umthembo ozithembayo uGibbs Dube ngimele usithandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwabesifazana. Ye mama, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Lamhla sike sikhulume ngamalungelo abesifazana. Aphethwe njani khona ngapha?
Amalungelo abesifazana kakhulu sizwa namhla hayi awaphathanga kahle. Ngoba umama naye ngazi nje esegumeni lakhe kumele azizwe ukuthi ngisegumeni lami. Ayisiyo yonke nje imizi enjalo. Eminye iyabala imizi engaphathi kuhle amalungelo abomama. Umama yafika echothobele kube phakathi kwabanye umama ubone echothobele ukuthi uyakwazi angakhulisa labanye umama ngabehleka uyafika ngale khaya ethokozini. Umama kathokozini emagumeni lapha.
Singathi kwenziwa kuyini khonokho? Iye kwenziwa kuyini?
Kokunye baba, obaba abanye balobukhweli, balobukhweli bayizihlaba, bayagijima. Ekugijimeni kwakhe lapha akhona ngalo kungafika kungamhambisi. Usefika ebhodisela kwenkosikazi.
Ye bantu, yikho kugcina kuhlupha
kakhulu.
Nxa likhuluma labo obaba khona ngapho emaphandleni, bathini ngodaba lolo?
Obaba kabafuni, bathi labomama bayasidelela. Bathi mama bayasidelela. Okubuhlungu okumangalisayo ukuthi ubaba omunye akwanisa ukuthi abuye nomunye umfazi umama ekhona ekhaya kambe kathi kuhlukulile umama khonokho yini. Esikuthathathi kumama umnikazelweni akumkhiphele igogokele umama weni umama lo. Umama ngokwesaba isigayi amkhiphele. Hambe ayisikho uku-abhuyusa ilungelo lakhe yini. Hambe kuyi-abhuyusa umuntu esegumeni lakhe. Obaba kumele behloniphe omama, omama nabo bahloniphe obaba. Into zakhona zihambe zo. Ayisikho futhi njalo ukuthi obaba yibo bodwa abahlukuluza umama. Omama labo bayabahlukuluza obaba ngezinye izindlela ezibuhlungu. Abe labanye obabeceleni izabana ekhona ekhaya.
Nxa kunjalo-ke kuphathwa njani khonokho?
Le ndaba enjalo yayisifuna abadala, abadala sibili. Ngoba nxa umama esefika esekhangela umkakhe nxa eleli yakhe eceleni kasayibona njengendoda. Naye ubaba nxa elomunye umfazi omthokozisayo ngale xa ekhangela umkakhe kasamboni njengomfazi. Akuphilisi kuhle iguma khonokho. Kanti-ke uthando ligobela yonke into. Ubaba lo mama lathandayo egumeni uzwa khona uyabuvusisekile nxa kunjalo.
Akubakhuzi abadala lapha bolaba abajadileyo kumbe ubanike imilayo yokuthi vele kumele benzeni emjadweni la?
Bomama, amaguma ayalondolozwa ngobuntu bakho. Iguma lakho ulilondoloza ngokuba nguwe kwakho. Kuhloniphe umkakho, ungenzi kubi kumkakho. Uzuke nomunye ubaba yena nguye owahamba wakuthatha ngakini. Kubuhlungu okungakanani. Nawe baba, thanda umkakho ngoba wamkhiphela wahamba wamkhetha kwamanye amankazana. Amankazana ayemaningi owawulawo.
kodwa shimthethile lapha namhlekhaya usimbona lokhu nalokhu kuseni selichapa basagezi hhayi umuza wathiwa njalo njalo umuza wathiwa ngentongo uwathiwa ngokubekezela ngothando
ukuthi kambe kusakhona yini khona okukhuluma ngakho ukuthi kumele kube lo thando into ezinjalo lokubekezela
nakweminye imizi kukhona kodwa okuyinto kwangikhona ngokwe-first church ngokwesikhathi esilutshwane isikhathi esiyidinga sokuhlukulezana hhayi eminye imizi siyabona lithana kodwa-ke ngikufake ngithi ikakhulu i-LGH asebebadala hhayi bayathandana ngoba bayakwazi ukuthi omunye sokunye balahle omunye laba batsha abangingani angikwazi ukuthi umoya leswazelanga omunye layithi la ngiyahamba ngiyithingekento omunye layithi ngiyathatha omunye umfazi bathi-ke kadeni kake ngizangazikhonekho abantu babethandana izikazi bayelahlami kodwa khona bekhulu balahlami bahambe bonke ematshwaleni-ke bethanda kuleze ngibuya behlabela bavela khona-ke ngibambe ngizandla khathesi akusekho lao akusekho umuntu ezoyithembayo
ubone-ke madube lapha-ke sixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ongukansela khona ngale eFilabusi njalo yingcwethi kwezamasiko esintu ungathilela kusasa Madube belilami namhlanje umthembo sithembayo uGibbs Dube kuhlelo lwabesifazana bengimele usithandekile Mhlanga weStudio 7 hayike walamhlanga kwanele
okakhathesi siye njalo kuntungameli inkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
langa laphuma le ndaba langa laphuma le ndaba lashona le ndaba langa laphuma le ndaba langa laphuma le ndaba lashona le ndaba
ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama nguntungameli inkomo lamhlanje sise-Beitbridge lapho okulomfundisi wesonto ye-ZCC ofunyanwe yinkantolo elecala lokubulala umzalwane wesifazane esithi uyamelapha uCrispin Gomori ubikwa watshaya owesifazana lo lomyeni wakhe esithi uyabelapha ngoba bagula umkhuhlane wengqondo ababili laba balimala kakhulu bathwalelwa esibhedlela lapho owesifazana lo afika wabhubhela khona sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali be-Beitbridge i-Beitbridge Progressive Residents Association umnumzana Jabulani Makado
ibhayibhile lona lithi labo abanenkinga abagulayo yabaye phambili kwabafundisi kumbe kuma-elders ezisonto bababeke izandla akutshongi ukuthi sibashaye akula lalapho ivele ezisontweni esibona khona ebhayibhilini ekusitshela ukuthi uma umuntu enomoya omubi ukhutshwa ngokutshaya ukhutshwa ngokuthandazelo so njengama-residence thingasithi iyasoneka vele ayifanelanga iyenzakale inkonzo ezinjalo kumbe ama-church anjalo akumele angavunyele be-operator um uhulumende aluba ayithatha amanyathelo ukuthi into ezinjalo zimishe ithuthena leyo ngamiswa amanye amabandla azafunda khonapho
zikhona yini ezinye izehlakalo ezifana lalesi eliyake lizwe ngazo khona ngapho e-Beitbridge emacaweni kumbe ngokwakuqala lokho
ngokwakuqala lokho mina umzana ngikhoze sibuzwa and umuntu wonke kwami umbamba sibili njengami ngibheke ngazwa ngiphelela sibili ukuthi ngimfundise onjani ngi-church-i enjani ekhaya abazalwane i-city keeper enomoya thina siyazi ukuthi abantu bayathandazelwa hatshi ukushara ngoba uma usumshaya usumlimaza umoya wakhona uyaphuma njani njengoba wena uyabe utshaya inyama oyabe ungatshayi umoya phela utshaya inyama yomuntu
sesike sabona abanye abafundisi ikakhulu kwele-South Africa besenza imithanithani bedlisa abantu izinto ezingalunganga kusenziwa yonke inyakanyaka engamelanga ukuthi ibe isenzeka emacaweni khona ngapha likaze lizwe ngakho lokhu kumbe lihlangane lakho
hathi okunjengalokhu ukuthi ebheke kwamaphasayo siyakubona lathi siyakwazi abanye badlisa utshani abanye bedlisa odv hhayi lapha ebhadeni bafika ke siyahlangana nakho uma kukhona abantu bayake kufihla ngoba bayake belokukholwa kulakhonokho bekholwa kumfundiso wabo naleyo kumbe improfita naleyo kungaphumi kwabanye kuphumi uma sesiyingozi
Anti yabona yena lesi khuluma ngayo ezithithi. Futhi ukuthi asiye yakuqala abantu beshaya. Wakhona abashaye abaningi kodwa abazange baphume ngoba kuzange kube lomonakalo. Le isiphuma ngoba kusuke kwaba lomonakalo. So hayi lapha sike singakahlangani lakhe kangako kungaba kukhona but abantu bezithulela nje ngoba bayekholwa kukho. Ama-churchi asemaningi kakhulu uma sikhangela i-church enye lenye kumele ibhalise phansi kwamabandla akhangela nalo zamasonto kodwa makhangela ukwanda kwama-church enaba kasarejistwanga kathesi ngavele ngani ngiyakhala ngomoya ngiyazihambela phansi komthobho wami ngifike ngifake ifulegi yami khonapho abantu sebegcwala sengisonta yinkinga ethilayo kathesi sekula amafulegi amalembu amnyama abomvu amhlophe anjani njani agcwele indawo zonke lezi asakwazi ukuthi yikho okucina kusenza ukuthi lezulu lingani ngoba kuthola kufakwe namatshe kuthiwa ngamakrawa kuhlangele lezinhlamba endaweni ezingasizo amastendi e-church aphiwe ngumanisipala so siyakhala kakhulu sibe siyikhuluma yonale indaba iviki ephelele ukuthi kumele siyobona umasipala sikhulume ngendaba yamabandla ayagcwele igana lonke leli and kuyalokuphuma khonapho izindawo izindaba zokuthi omama babebanjwa khona ngale but kungaripotwa nezinye iindaba ezihluphayo lo mathingela bufakazi but ziyaphima iindaba ezindabo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Makhado, siyabonga. Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lomnumzana Jabulani Makhado isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBaitbridge iBaitbridge Progressive Residents Association. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga untungamile inkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba osacathulayo ozibiza ngo King Brian linsizwa idabuka ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa nontungameli Nkomo we Studio 7.
Bagithi obingelelayo ngoBright Dube ikanti kwekwezomculo bangazi ngo King Brian ngiqhamuka ePlumtree esigodini sasemacingwana kwezomculo sengikhuphe ama singles track angu 3 ngiqale ukucula ngo 2023 and then ngabuya ngakhipha ngo 2024 ngabuya ngakhipha ngo 2025 ngikhiphe isingles track emnandi kakhulu ekhuluma ngekhisimusi ethi ikhisimusi le imnandi kakhulu bantu bakithi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithinta kulezi nombolo 0786882933. Ngizoziphinda futhi njalo 0786882933.
0800-333.
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Ngithi kini balandeli, lesicela isapoti. Kungakhethelekile ukuthi usapota umculi osemdala or usapota umculi omncane. Sicela liqhubeke lisapota lathi esisakhulayo. Lithenge ama-CD, nithenge ama-USB, nithenge njalo impahla zeqembu, njalo lifike nasemcimbini ukuze nathi sithole ukujabula, sibone ukuthi hayi niyawuthakazelela ke kakhulu umculo wethu. Ngiyabonga.
Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com kumbe kuwhatsapp channel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.